sarudzo dzeprimary isarudzo dzinoitwa nebato kana pachinge paita vanhu vakawanda mubato iri vanenge vachida kurimirira muward kana constituency imwe chete musarudzo dzenyika yese idzo dzinoitwa nezimbabwe electoral commission kana kuti ZEC nhengo dzebato rinenge richiita sarudzo idzi ndidzo dzinovhota musarudzo idzi bato riri kutonga rezano PF rakaita sarudzo dzaro nhengo dzaro dzichiburitsa umbowo hunoratidza kuti dzakanyorisa kuvhota nezek mamwe mapato akamirira kuita sarudzo dzavo atataura nawo ati nhengo dzavo dzinoda kuvhota musarudzo idzi dzinofanira kunge dzakanyoresa nezek mutauri webato reMDC inotungamirirwa navawelsh mencuve vakurawo nechiwai vaudza studio 7 kuti unogona kunge uri nhengo yebato asi usina hanya nesarudzo dzenyika
haugoni kuipinda musarudzo dzausingadi dzausingavhoti iwe wacho unofanira kuratidza kuti unoda nokubudisa registrations ndochinhu chokutanga tisati taenda kune zvimwe zvatogona kuti wakamboita sei wakabhadhara here mari dzako dzemasubscriptions senemba wakazoita sei tisati tasvika kweseko kana kunzwira vatsitsi kwesekoko tofanira kutanga kuona registration slip
mutauri wesangano retransform zimbabwe vajustin makota vaudza studio 7 kuti kunze kwekuvenhengo yebato kunyoresa nezek kunoratidza kuti munhu ane chido chekuda kuvhota musarudzo dzenyika mutauri wemultiracial christian democrats vasebastian mubvumbi vati pavakasarudza vanhu vachamirira bato ravo musarudzo vainge vasina basa nekuti munhu akanyoresa kuzek here kana kuti kwete vamubvumbi vati kunyoresa kuchiri kuenda mberi uye vakaona sekuti vanhu vachanyoresa sezvo vachikwanisa kunge vakakanganiswa nezvinhu zvakawanda vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vavhivhid gwede vanoti zvakakosha kuti mapato aone kuti nhengo dzavo dzakanyoresa kuzek nekuti ndizvo zvinoratidza kuti vanhu vane chido chekuvhota musarudzo dzenyika
nyaya iyoyoyo yekuti vanhu vakaita kuda chete ndo vachavhota mapraimari ingangokurudzira zvayo zvakare vanhu avo vanonzwa usimbe wekurejisa kuvhota vachiti handino varejise kuvhota asi noda kurejisa kuvhotera mapraimari kuti vange vachiitawo serious
kunyange hazvo sarudzo dzeprimary dzakamutsa mutauro muzanu PF imwe nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika vachishanda nesangano rezimbabwe democracy institute dr vekezela gumbo vanoti iyi ndiyo chete nzira yekutsvaga vangamirira bato pachena
kuti vanhu chaivo chaizvo vanofanira kutadzisa vanhu vanovamirira mapolitical positions aripo so without primary elections hatigoni kuita imwe nzira iri fair yekutsvaga vanhu munhu anomira as a consensus among the various magroups akasiyana-siyana mupati
asi vanoti sarudzo idzi dzinofanira kuitwa zvisina chikiribidi kuti pasaita mhirizhonga padzinenge dzichiitwa mapato akawanda munyika achaita sarudzo dzekutsvaga nhengo dzichaamiririra musarudzo sezvo aine nhengo dzakawanda dziri kuda zvigaro zveparamende nemakanzuru ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla.